mashita yenyu nekuti sapachirongwa iparizvino tichiri kuobserva sarudzo dziri kuitwa kuglenview south ndinovimba kuti muri kuziva kuti haisi glenview south chete kune mangwe zvakare nemasvingoruro district council ward 1 saka tiri kuobserva kuise ikoko sezvo mabvumbi enyu maringe neglenview glenview taita maobservers pane polling yega yega polling station yega yega iri kuglenview mukutudza kwavaita kubva makuseni vanguva zvese zviri kufamba zvakanaka tatira nhau yekuti mapolling stations avhurwa nenguva uye zvakare zvese zvinotarisirwa kuti zvinge zvichishandiswa pakuvhotesa zvanga zviripo zvakakwana pese pavanga vari maobservers edu
pane vanhu vamanzwa here kuti vatadza kuvhota munzvimbo yeglenview south kusvika pari zvino
tine vataudzwa hedu kuti vanga vachiitwa tenderway but tazoona kuti vamwe vachona vanga vachitoda kutozamawo kuvhota vachifunga kuti election iri muconstitutions mavo tofunga pane gwaro rakanyora masikati maona kuti tataura nyaya yekuglenora neglenview kuti pane polling station yanga yakashandiswa musarudzo dzegore rakapera yakashandiswa nevanhu vekuglenora handiti saka vanhu vekuglenora pavaona pakavhurwa iri pabhodha reglenora neglenview vafunga kuti election iri muglenora saka vachinzi vachona vaenda kunozama kuvhota vakaitwa tenderway ndio panga paine nhamba yanga yakati kurei paglenview 9b primary patenwa away by time yakanyora statement yedu kuma12 panga patenwa away vanhu 33 saka inhamba yakati kwirei chaizvo but vazhinji vachona sezvamunoziva voters roll vave kunamira panze vanga vachitanga vatarisa masita avo voona kuti masita ava aripo bva vapinda vanovhota saka nhamba yevanhu vanga vachinzi aiwa hamufani kuvhota pano mune mamwe mapolling stations yanga yakatidererei
ko sangano renyu pane zvarakwaniswawo kuona here padambudziko revanhu vanogara vachida kubetserwa mukuvhota uyezve kana ranga riripo panga paine uwandu hwakadii
tine paglenview 6 pavhota vanhu vaasistwa vanga vakati wandei zvokuti vanga vari papatanyora statement yedu sezvanambotaura tainyora masikati vanga vari 83 nhamba yakati kurei zvakataona nhamba yakati kurei zvakare kumangwe kwatiri kuobserva zvakare panonzi past francis secondary school saka tiri kuona kuti vanhu vanoasiswa vanenge vari kuramba vachiti wandei but mutemo wedu unobvumira kuti vanhu vabatsirwe kana vachida kubatsirwa kuvhota vanouya nemunhu wavanoda vanenge vakasarudza kuti avabatsire kana vasina munhu yeye vanogona kubatsirwa nemapolling officials kana presiding officer saka isu tingori kungotiwo waridzi kuti manumbers kana avanyanyati kurei tinge da kuzoanyatsoongororwa kuti vanhu ava maproblems avo chaivo anenge ari api inyaya yekuti havaoni here kana kuti inyaya yekuti iliteracy here kana iri nyaya yekuti chauti havaoni tozotanga kutaurawo nhau yekuti temarecommendations yekuti paitwe zvinhu zvinhu zvokuti vanhu vava vakwanisa kuramba vachivhota vasarudzo dzavo in secrecy kune dzimwe nzvimbo vanobva vavapa maballot paper anoenderana nekuti avaoni anovavabatsira kuti vasabatsirwe nomwe munhu vavhote pache zvavo saka tida kuramba tichiongorora manumbers iwaya kuti vanhu ivava vakamira sei saka tinovimba kuti vezimbabwe electoral commission vasatipawo zvikonzero zvakabreakwa down kuti pavanhu vavabatsira kuvhota kana kuti vanhu vabatsirwa kuvhota non assisted voters zvikonzero zvacho zvanga zvichipiwa zvanga zviri zvipi nezvipi kuti tikwanise kuitawo advocacy dzedu tichiziva kuti aiwa dambudziko rine vanhu ndeiri vanhu vangabatsirikane sei kuti sarudzo dzevanhu dzirambe dziri musecret
ko kumangwe kwanga kwakamira sei amai Dingani
mwenza mutawanda pamwe wachona wandati kust francis secondary school kwaita futi zvakare nhamba yevanhu vaasistwa kuvhota by masikati vanga vari 42 past francis secondary school kumangwe kwandanditaura saka ndiri kungotaura kuti vanhu vanoasistwa kuvhota tiri kungona manhambers avo akatsvikwirei kwese kwatiri kunhirika but sezvandataura tida kuziva kuti zvikonzero zvachona ndezvipi nezvipi kana vese kakwanisa kuzotipawo mabreakdown nemaactual numbers panopera kuvhotwa kuti totawo vanhu vaasistwa kuvhota muglenview ndevakati vaasistwa kuvhota kumangwe nekumasvingo ndevakati uye zvikonzero zvavo ndezvakati zvinotibatsira mubasa redu kuti tizoona kuti tingabatsire ruzhinji rwezimbabwe sei kuti kuvhota kwavo kunge kuri in secret
sangano pane zvinyunyuto here zvamasangana nazvo mukuongorora sarudzo dzanga dzichiitwa mumatunhu aya?
Setara kwandoita kuti ongororo yedu yandirikupa iyi haisi yezuva rese, iri kugumira masikati patawana information from observer dzedu. Tajanoneseka zvikuru kuwana information kumangwe nekumasvingo nenyaya yenetwork. Network nhatindofunga patsongoriwo nedambudziko kana tinonoka kuwana information nemaobjects edu. Saka hatina iri zvakawanda zvatinogona kutaura pamusoro pemangwe nemasvingo, asi tikazongoonawo kuti matati agents kune dzimwe nzvimbo vakwanisa kudeploya kazhinji vataona izanupf nemdc alliance. Amwe mapolitical parties vari kukondekta havana kukwanisa kudeploya mapati agents mumapolling stations ese. Izvi tinoramba tichingodzokorodza kuti mapolitical parties ngavashandise mukana wavanopiwa nemutemo kuti vaite mapolitical party agents pane polling station yega yega, kuti vakwanise kuongorora zvinenge zvichiitika semapolitical parties, nokuti ikodzero yavo kuti kana vave kuzotaura kuti zvafamba sei vanotaura from an informed basis, vachiziva kuti aiwa tanga tiripo taona zvaitika semapolitical parties. Uye vanopiwa mukana nemutemo wekusaina kana maresults averengwa kuti vanobvumirana here nezvaitika nemaresults abudiswa. Saka toda kuti simba iroro varishandise, nokuti simba ravanopiwa nemutemo. Saka kune mapolitical parties vasina kukwanisa kuendesa mapati agents mapolice station, tinovakurudzira kuti aiwa ngavashandise mukana wekuisa mapati agents kana vachikondesa maelekti, nokuti zvakakosha.
Pane zvamungati mafadzwa nazvo here nemashandiro angachiita Zimbabwe Electoral Commission?
Sezvandambotaura pekutanga kuti vakwanisa kuisa yatingati setting up yemapolling stations nekuvhotesa zvakanaka. Hatina kumbonzwa madambudziko kubva kuseni kusvika masikati patanga tichiongorora. Vanga vachiratidza kuti basa ravo vari kuriita nemazvo. Sikumangwe ndokwatazongonzwa kuti kwangoitawo kahikapu kadiki diki, rimwe retende ravo ndo ratorwa nemhepo. But vakwanisa kubva varelocata polling station iyoyo vakaiisa pachikoro chiri padhuze. Saka kuita kwavaita ikoko kokuti vakasika kugadzira problem yanga yavasvikira kuti vanhu vakwanise kuramba vachivhota pasaite madisturbance, tinovatenda zvikuru. But taona kuti zvese zvanga zvakaringana, hapana chatanyanyoona hedu chatati chatanga tisina kuitira mushe. Taona kuti average vanga vari mapolling officials vanga vari about 7. Saka inhamba yekuti inoita kuti basa ravo rifambe zvakanaka. I think nhamba yavo yanga iri sufficient kuti vakwanise kuita maroles anotarisirwa ese mupolling station. Hatina hedu dambudziko rataona.